Vagari vazhinji vemudhorobha remasvingo vaudza Studio 7 kuti mitengo yezvinhu muzvitoro iri kuramba itachamuramba mhuru, izvo zviri kuita kuti vadye kamwe chete kana kaviri pazuva. Pakupera kwesondo, mitengo yezvinhu zvizhinji zvakaita seupfu, nyama, mafuta ekubikisa pamwe nemupunga yakakwidza nezvikamu zvinoda kusvika zvikamu zvisere kubva muzana. Amai Emilia Muchabiwa vanoti ivo nemhuri yavo vakatodzikisa uwandu hwechikafu chavanodya.
Zvinhu zviri kutotiremera, tingambodi kukunyeperai, because vafanana kana nyama yachona yakwira, chingwa chakwira, tichatombokwanisa kana kudya breakfast, tautongozodya kana masikati, takubatanidza breakfast nemanheru. Zvakatotiomera, zvinhu zvakaoma veduwei.
Vashandi vazhinji vari kuchema chema kuti apo mitengo yezvinhu iri kukwira mazuva ose, mari yavanotambira pamwedzi haisi kuwedzerwa. Vazhinji vanoti mitengo yezvinhu iri kukwira apo vabereki vakatarisana nekuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya, izvo zvichawedzera matambudziko avo. Vazivanai Chikwanda vekwamucheke vanoti hurumende inofanira kuona kuti yagadzisa nyaya yezveupfumi hwenyika kuti vanhu vasararame nehwaku mukwaku.
Mapurisi zvinhu akuramba achingokwira ende government yachona hapana zvairi kuita, zvokuti tochema dei vanga vavamiramirawo bosi ngatasaiko zvino makuseni kana hatichakwanisi kutodya makuseni, takutoita nonzi 011 kutadza kuti makuseni haudyi, wodya masondo zvodya futi manheru, plus tarisa nezvikoro zvedawo vhugwa izvi magrosari ariko haasi kutengeka. Nyama yachona kuti uitenge pamba chapo chaipo taimboidya kana mibvi kana ka 3-4 pavhiki, asi iko zvino ukaridya kana ka 1 unenge watomiramira. Saka tiri kuchema kuti dei hurumende yanga yaonawo zvokuita yapindira itikontrole mapurisi zvikwanise kutengeka mumashopumo.
Chisaga chimwe chete chemakeji 10 cheupfu chaiita madhora masere svondo rapera chava kuita madhora makumi mashanu, apo keji imwe chete yenyama yaiita madhora mapfumbamwe yava kuita madhora makumi manomwe. Makeji maviri emupunga aiita madhora mashanu ava kuita madhora mapfumbamwe. Chingwa chakawedzera kusvika pamadhora matatu nemakumi mashanu semari yaingotengeswa chingwa ichi nekambani yeBakers Inn svondo rapfuura. Mutengo wedoro wakawedzerawo svondo rapera. Vezvitoro mumasvingo vataura neStudio 7 varamba kudongwa mazita avo vanoti mitengo yezvinhu iri kukwidzwa nekuti vari kuhodha zvinhu nemari yekunze yekuAmerica vozotengesa nemari yemunyika yemaRTGS, nekudaro vanoisa mitengo inoenderana nemari yavari kuhodhesa. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vasvelani Javangwe vakaudza Studio 7 kuti nekuda kwekuti mari yekunze haisi kuwanikwa mumabhanga, vamwe vari kutenga pamukoto ichidhura. Asi vamwe vakaita sava Nixon Kwirirai vanoti hurumende inofanira kubvisa mari yemunyika yemaRTGS nebhondi vanhu voshandisa mari yekuAmerica isingaperi simba.
Zvinhu zviri kuoma zvikuru, nokuti izvezvi mukatarisa kuti ndikwanise kunotenga upfu chaihwo chaihwo hasi kukwanisika. Saka sesu vanhu takutorarama ne 1 meal per day ende randi tikwanise futi kuenda kusouth africa, randi racho rakwira reti zvisingamboibviri. Saka taitoti dei hurumende yabvisa kana ichikwanisa ngaibvise bond noti tive tinoshandisa kana kuti randi kana kungoti maus, zvingava zvingatoita kuti tikwanise kurarama nokuti haupenyu hwatiomera.
Gurukota rinoona nezvekubudisa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vakamboudza Studio 7 kuti hurumende iri kushupikana zvikuru nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Vachitaura svondo rapfuura kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo, mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vakashoropodza sitoro vachivapomera mhosva yekwidza mitengo yezvinhu vachiti vanhu ava vari kuda kupirigura hurumende. Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vamasimba gonese vanoti zvitoro hazvina mhosva sezvo hurumende iri kutadza kugadzirisa nyaya yezveupfumi hwenyika nekuisa mitemo yakanaka inokwezva mabhizimusi ekunze munyika. Ndakamirira Studio 7 masvingo. Dini Gandri Maramba.